Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, July the 25th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo. And tonight, we are talking to some of the young people who have declared their intentions to contest the 2018 general elections. Let's get connected on Facebook at VOA Live Talk or on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call in live on 001-202-619-2077 to give us your contribution. And we are streaming live, of course, on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com. Zimbabwe's youths are often used as dogs of war by politicians during election campaigns. The ambitious ones are reminded in every election cycle that they are the leaders of tomorrow and should therefore wait for their turn. And every political party, including ZANU-PF and the MDC, are culpable by the same measure. Many young people in these parties are very much frustrated by the lack of representation. But the next elections might be a different ballgame altogether if what we have seen so far is anything to go by. Young people are coming out and declaring their intentions to contest either as independent candidates or under a certain political affiliation. So far, we have three prominent young activists who are running, and these are Vimbaishe Mushwaburi, Fazai Maere, both independent candidates, and Linda Masarira of the People's Democratic Party. Many more will certainly come out as the polls draw closer, and we think that is a good thing, not only for young people, but for our democracy. What do you think? Lijona njani izulu kandaba ikudibana kuhlelo lwenu uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje kungolwesibili mhla zimashumi mabili lanhlanu kunyanga kaNtulikazi uJulayi phela. Lamhlanje siqoqoqela indikimba indaba enkulu ludaba esiyake siluphathe khonapha emsakazweni kulolu hlelo njalo udaba lwabasakhulayo abathi bazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Sesibonile eHarare kumaviki amathathu amane edluleyo, lizakhumbula kube loFazai Maere igqwetha elilwela amalungelo oluntu. Wazisile ke ukubana uza encintisa elilunga elizimeleyo, mbona wathi uzancintisa Mount Pleasant, edinga ke ukuba ngumeli waleso sigaba etalele parliamente. Ngeviki edluleyo sibone njalo olwela amalungelo oluntu uVimbaishe Mushwaburi, sazisa layo ukubana uzancintisa koBulawayo lapha azalelwa khona phela eBulawayo South, edinga ukuba ngumeli waleso sigaba edalele parliamente. Omela lesi sigaba kwamanje ngumnumzana Ed Cross olilunga lebandla le-MDCT. Yes, yasho ukubana yinto enhle kakhulu ukubana abasakhulayo baphume labo bangene kulolu khetho. Silo Linda Masarira layo ngosakhulayo odumileyo olwela amalungelo oluntu ozancintisa mele ibandla le-People's Democratic Party, ibandla phela elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. ungomunye wabantu abavezwe wama candidates avezwe ngubaba uBiti kumalanga asanda kwedlula kubana uza ngomunye ozancintisa endaweni esijiyeneyo ama candidates phela awe PDP. Yiloke udaba esingalo lamhlanje sithi into enhle nxa abasakhulayo bephakama bezilwela labo befuna ukungena kukhetho ukubana bangene eParliament balwela amalungelo abasakhulayo ngoba esikhathini esiningi siyabona nxa sokuyisikhathi sokhetho abasakhulayo umlando wabo irole ababalayo esikhathini esiningi ngiyokusetshenziswa ngamapoliticiens la khulileyo abakhokheli osopolitika abavele sebekhona sebebadala babasebenzisa ke kuma campaign lapha kwesinye isikhathi uthola bethengelwa izidakamizwa kuthiwa hambani liyetshaya uzibani nxa sebekhuluma ngokuthi labo bafuna ukuncintisa batshela ukubana hayibo eseni isikhathi sizafika lina lingabakhokheli bakusasa kodwa esikubonayo kulezi nsuku bayala ke abasakhulayo bathi hayi bo thina singabakhokheli bakulezi nsuku ndiyonyaya irimudariro amadzangu nasi tiri kukurukura nevamwe vari kuti vachange vachikwikwidza musarudzo dzegore rinouya vamwe vanenge vakazvimirira voga asi vamwe vanenge vari pasi pemapato akasiyana siyana tina muzvare vimba ishe musvaburi uyo ari kuti achakwikwidza muBulawayo South achida kupinda mudare reparamende constituency parizvino iri kumirirwa nava Ed Cross vebato reMDCT. Takaonawo zvekare mazuva mashoma apfuura kana kuti masvondo mashoma apfuura Fadzai Mahere uyo anovagweta rinorwira kodzero dzevanhu achizivisa kuti achange achikwikwidzawo kuMount Pleasant kuHarare uko. Saka ndonyaya iri mudariro nhasi tokuzivawo kuti Linda Masarira uyo anorwirawo kodzero dzevanhu ari kuti achakwikwidzawo kuHarare achange ari pasi pebato rinotungamirwa navatendai Biti rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. And joining me now is Vimbaishe Musvaburi, all the way from Bulawayo. Good evening, Vimbai, and welcome on Studio 7.
Good evening, Tungwa. How are you? Thank you so much for having me.
I'm good. Thank you. And I was right after all when I asked you this question a few weeks ago that when are you going to announce your candidacy? You have done that now, and I must say I saw it coming. But why are you so passionate about, you know, Bulawayo South, Vimbai? Why do you want to be a leader? Why do you want to be a member of parliament?
Bulawayo South is my home. Bulawayo South is where I grew up. Bulawayo South is where I went to school. Bulawayo South is where I live right now. So I resonate with everything that happens in Bulawayo South. And I believe that I am the leader for this constituency because I understand it thoroughly and I understand the people thoroughly as well. And I want to stand for the people.
And what was the motivation, really? How did you get there?
You understand, I'm sure you even said it earlier on, that us as young people, we have decided to take part in getting our country to a better state, to what we want it to be. So I believe that it is just time for new blood, for new ideas to actually, you know, start being used, or new ideas to start, spearheading to the new Zimbabwe. So I believe, everything that is happening in Zimbabwe, and our voices were not being heard, our cries were not being heard, everything that we were crying out to the leaders to say, can you change this? Can you do this for us? Nothing was being done. So as a matter of fact, I came to a point as a citizen, and I realized that, look, I can't be asking someone else to fix it for me. It's high time I stand up and make sure that I'm part of that change.
Pane vamwe vimbai vari kuti izve politics izvi zvinoda munhu ane chivindi ndezve varume izvi. What would you say? Ungati chii kuvanhu vane pfungwa idzodzo tichiona kuti uri mwanasikana ari kuda kumirirawo nzvimbo yeBulawayo South, uyezve ari kuti haiwa taneta nestatus quo, things cannot continue like this.
Mubvunzo, ndichakupindurai nemubvunzo ndichikubvunzai kuti kana vachiti zvinoda vanhu vane chivindi, vaone here kuti chivindi chandatoita chekutora decision yandatora yekuti ndaakumira, ivo vanoti panofanhonge pane vanhu vane zvivindi, varume vacho pasina, vasingotaura vari kudzimba dzavo, vasikatsumuki kuti inini ndaakunoita take that stand. But vimbai atora stand, zvichireva kuti ndine zvivindi zvakatopfurikidza zvavo zvavari kutaura izvozvo.
Hanzi naVimbai, ndine chivindi, ndosaka azivisa atora danho rekuti anga achikwikwidza achida kuva mumiriri weBulawayo South etale lepalamende. Ukusukela ngelanga uphumele egcekeni Vimbai ukuthi ufuna ukuncintisa kuze kube lalamhlanje, nxa uhamba kuconstituency yakho khonapho, nxa uhlangana labantu bathini?
Kuconstituency yami kahle bajabulile kakhulu, ngoba kuyabathokozisa ukuthi sokuze kwaba lomunye umuntu osimelayo njenge-constituent okhona, oba nguye othi esingahamba kuye siyemtshela ukuthi wena hamba uyesikhulumela lokhu nalokhu nalokhuyana. Kodwa ngalo, on the other hand, kunabanye abangekho ku-constituency abaku-social media abanembuzo yabo nayo nabo balezikhalazo zabo nabo, bayakhuluma ngendlela abafuna ukukhuluma ngayo, balama-suggestions wabo angahambelani lokuthi labantu abalapha ku-constituency. Ngiyawezwa, ngiyawafunda, kodwa into eqakathekileyo ukuthi mina ngisukume ngaphuma egcekeni for i-constituency eyiyo eba yiBulawayo South. Ingangithe ngifuna ukumela iMathebeleland yonke, hhayi bengizaba lokukhala kumbe bengizaba kwa-rid ngesikhiwa ukuthi njengoba umuntu wonke oku-social media lapha ekhala ngokuthi uVimbai ulebizo lesishoneni, uyenzani khona lapho kulezinto eziningi ezezikhulunyiwe regarding ukuthi uVimbai nguye osukumileyo wathi hhayi mina sengiphuma egcekeni sengizinikela ukuthi ngibe yimi engikhulumela abantu beBulawayo South.
Before I take my next guest, I'd like to continue with you there, Vimbai. Uyakumbula kolunye uhlelo khonapha ngakubuza ngendaba ye-tribalism, usasemzansi ngale wena wathi indaba ye-tribalism ambona ukuthi sile-tribalism eZimbabwe. Kodwa ngiyabona lami ku-social media lapha nxa ngikhangela kubo-Twitter, kubo-Facebook, abantu abathi uVimbai kahamba encintisa kibo lapha avela khona, kumbe bathi kusemashwingo kumbe ngaphi, uyatsho ukuthi wazalelwa koBulawayo, only ukuthi ulebizo lesibongo sesishona. Uyakunanzelela yini, sukunanzelela kathesi ukuthi indaba ye-tribalism yindaba ekhona, ubandlululo lukhona? I'm sorry, Vimba's phone has dropped there, but we'll try to reconnect. And moving forward, we have another guest on the line, and that's Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka. Mkoma Machakaire Magadi.
Tinofara Magadi.
Aiwa, tinofara. Kurisei kwa muri, muri kuharare.
Ndiri kumashona east kumateke 35 kilometers after Marondera towards Mutare.
Aha. Ko chiri kufamba sei chimurenga uko cheku kurudzira vechidiki kuti vange vachinyoresa kuvota.
Tisiri kumboregedza kutaura nawo, tiri kufamba tichiwataurira kuti vanyorese. Kana vanyorese wagovhota. Uye hatisi kuviga kuti tiri kuvaudza kuti vavhotere shanduko. Saka masoko edu ari kutambirwa chaizvo chaizvo nevechidiki.
Aha.
Kusanganisirawo nevamwe vakuru.
Aha. Vari kuvimbisa kuti vakazvipira chayo kunovhota pachaitwa sarudzo.
Chokwadi vari kuvimbisa kuti vanoenda zero kukanaya mvura ine mabhanangana nezvimvura mahwe vanenge variko chete vachitovhota vachida kuti vaunze shanduko varemerwa vana vechidika.
Mhm. Hanzi chero ukauya Dutu Mpengo tinonovhota chete.
Nachokwadi.
Aha, ko timbobatawo nyaya yevechidiki vakafanana na Vimba Chemsvaburi, Linda Masarira na Muzvare Fadzai Maire vatozivisa kuti vachange vachikwikwidzawo musarudzo. Muri kuzvigamuchirawo seizvi sevechidiki?
Vechidiki awa kupinda kwavaiita kwakanaka chaizvo munhaurwa idzi dzezvematongerwo enyika vachida kumiririra vanhu kuti hati tinozvigamuchira nemaoko mairi, asi petiri kuda kufambidzana nevamwe vairawa ndepekuda kuti vaende vakazvimiririra. Dziri mombe dziri kungofamba dziri dzega.
Halo, mkoma Machakaire? Ngile temba solukumilo ucingo luka Machakaire lapho ubechasisa nokuthi hayi baya kwamukela kwenziwe ngufazai Maere ilo Mushwaburi. Kodwa ubona ngani kungaba lodubo khonapho nxa njengoba besitshe kubana bazangena kulolu khetho bengama-candidates azimeleyo kungela bandla abalimelayo, uyatsho u-Itai Machakaire kubana kungaba lodubo khonapho. So kungasenani ucingo lwakhe lalo luqumile kodwa sizazama ukumxhuma njalo. Yes, silomlaleli lapha uBaba Ndlovu osichayela ucingo esemalahleni ewange. Kunjani Ndlovini?
Kunjani?
Hayi, siyaphila kacheni. Kunjani ewange baba?
Hayi, wange kuraiti yakhanda mbijani.
Hayi, isikhathi sakhona. Yeah, hayi singenile kuhlelo baba ungasiphathisa.
Sabe abantwana bafisa sibili. But into ekhakathelwe mebazi ukuthi ufisa ngokunye ukuthi wenze ngokunye. Ngoba nxa usuthi akhangela kumbe kusesintini kumbe kupolitics, umuntu uzaphumelele kumele aqale agunywe ngabanye abantu ukuthi la abekwazi abekwazi ukuthi uzayenzani. Ngoba into yokukhokhela abantu ungayifisi ihawukele nxa ikomunye, but nxa isikuwe kanye kanye somayethi sibili ihambe leyo ndlela isukile nzima kakhulu. Ngizokufisa zakho lapho ucabanga singasayiva kahle. Abantwana ukuthi bafise akukuni. Bathi ukuthi bazothola umsebenzi wenzima kangaka ngendlela eyeyona ipolitics ezibabhayi wathi abantu bavotela amaphathi kabavoteli muntu, uvotela iphathi lanenje, iphathi ezilabo abazimele bevodwa amboni ukuthi bangaphumele ukuthi bavotelwe ngabantu. Ngale maphathi lawo abekuwo kumele baqale bafundise bona babadala bawamaphathi angikhona ukuthi hhayi khaso sikunika izintambo zikunika so umuntu akanxaebe ufuna uba usebhumbu uba ngumbisi uqala asebenzela abona abantu abaphezulu abangabandisi then after that abesenjani ekhona ithatha.
Kodwa inkinga ilapha Ndlovu, siyakubona okwenzakala kuZanu PF. Umgabe lokho egogodlela ubambile laphana kayindawo and ama youths amaningi kalitholi ithuba lokuthi lawo engene, angilandaba ukuthi bengathini. Kodwa siyakubona ama youth karepresentwanga kuhle kuZanu PF, karepresentwanga kuhle lapha ngikhuluma ikakhulu nxa sikhangela edalela eParliament, karepresentwanga kuhle kuMDC. Okusho ukuthi abantu abadala bayabavalela phandle phela abantu abasakhulayo. Yiko ukucina kusenza ukuthi abasakhulayo laba babe frustrated labo bethi hayi isibona ngani isesifikile isikhathi kahle sizimele sodwa sibona ukuthi kuzahamba njani.
Ababekezeli baqale bafunde kwabadala ngoba vele umthwalo wangikhona uzima ngathi usedlula bona abadala phezulu bona bathi bazawugqwanisa amboni.
Nxa kusehlula abadala kungani abadala bengavumeli abasakhulayo ntanga ukuthi hayi bakithi ungani kuyasehlula lokhu bambani sisebenzisane sibone kuyini okuhluphayo konapho Ndlovu?
Abadala esintini vele abavumthele ukuthi kuthiwa engakathweni ukuthi hayi njena lapha ubambe mntanami kumbe kuyini isikhundabe laso unabo lokhu kumbe ukuthi ufunde ngaphansi kwangempakala hayi azawugcine eseluphele kumbe sekuthiyela xa kusenzakala but ukuthi wena ufisa sonke saye basifunde izini esikolo sasifisa ukuba amatitsha but wawungaso ukuthi ngoba nosipasa u-form four sengisithisesithi dlami sengisiba ngutitsho njengabantu uthitsho ohambe wafundela kumbe njengabantu uthitsho le-experience okungayenzaka kaqala kugrunye ngamanye amatitsha wena yuphi umsebenzi uqala kugrunye nabantu abakwaziyo then after that la ube le-confidence ukuthatha ye-off.
Awulubona udubo khonapho babo Ndlovu ukuthi yebo ukugroom umuntu ku-right but khangela kuZanu PF ukhona yini ogrunywayo laphana umgabo ukuthi mhlawumbe umgabo engasuka ongomuntu osakhulayo lapha angisakhulumi ngama-30s ngikhuluma ngama-40s 50 kumpa ukhona ombonayo kuZanu PF?
Ababekhona bona okutwa ngoba lokujayitipanga bona babalokuza balokhu besafundafunda bazagcina bekuthola labanye bako-MDCT labanye bakwamaphathi la bazawuthola but ukuthi bazinike umlando onjalo abantwana kabe ufisa kwaliswa but kodwa-ke asiboni bekuthola khona kwabo abakufunayo.
Aha, hayi siyakuzwa Ndlovu enkulu, siyabonga baba ungena kuhlela. Yeah, that was Ndlovu calling us up from Wange. He's very skeptical about these young people who are running for office. And on the line, we have Linda Masarira of the PDP. She is also contesting for parliament in the 2018 general polls. Linda, ndinokugamuchira muchirongwa wa swera seyako.
Ndaswera baswera wa vanja dzi. Baswera seiko vatereri. Tinofara kuva pano pachirongwa pavoa.
That's good. Nisho tinofara kuva newe Linda. Tinoziva kuti maga bato rako rakazivisa kuti rakatopika macandidates and you are one of them. Saka ndine vimbo yekuti matotanga ku campaigna ari kufamba sei ma campaigni muchipinda ma constituency.
Chokwadi chinofanira kurehwa pachena chiri pamhene ndechekuti we are playing in an even playing political ground, we have to level the playing ground. ZANU-PF, they will never reform themselves out of power. And for us to say, ZANU-PF, in a majority in parliament, ITEMA electoral reforms is a fallacy. Inema, because as it's called, so itiga. And it's also someone who could have shandugo. Zato hakuwa tiri kutituone kutitia shanda shakati hii. Tichiruisa shakati hii. Kutituone kukwanisa shandugo hii. Ya tiri kuda. Ambu tikora ndino ona. Ntere kutiva narimukati menyeka yangu. Abasa tiva zira shahanoda. Uya kutakwanisa kumira. Vati zira shahanoda. Ndosa katichiramba tiro matambu tiko atiri. Gati zidei kufangu mashure. Kuti ZANU inoporonga, ZANU ndiporongi, uye ZANU inonakirwa nekutambura kwedu, kuti irambe ichiti tambudza. Shokora ndikutaura izvozvi kune vari kumativi mana enyika yeZimbabwe, ndeyekuti kunyange ikauya ikakupa mupunga, tora asi votera shanduku yauri kuda. Nekuti dambudziko ratinaro kuti hatina mari yedu senyika. Ndobva takasvitswa nehurumende iyi. Tiri panguva yekutambudzwa. Asi isusu vanhu vari kutambudzwa tiri kuitei nekutambudzwa kwatiri kuita. Vatungamiri venyika ino izvozvi vana Mugabe pavakaona kuti vaitambudzwa nehurumende yaSmith vakamira vakarwisa vari vanovadiki sesu. Asi zuva ranhasi vanotiudza kuti isu vanovadiki hatina kodzero yekuti tivarwise. Ndo patinopokana napo nekuti isu tine kodzero yekuti tigadzirise ramangwana redu.
Mhm.
Ngatimirei tose mumativi mana kwatiri eZimbabwe yese titi hatichada kutambudzwa. Hatichada kungopihwa zvinhu sevanhu vasingakwanisi kushanda. Ngatishandirei raramo redu tichigona kugamuchidzwa zvinogona kuti tirarame. Pachirungu chinonzi sustainable livelihood kana sustainable development. Asi izvi tokwanisa kuzviwana kana umwe neumwe achinge ati ndakuda kuvaka nyika yangu handisi kutsvaga umbimbindoga weuori kuti mhuri yangu chete idye asi kuti mhuri yeZimbabwe igare zvakanaka.
Aha, saka mungati yere muzvare masarira kuPDP uko vechidiki vari kupuhawo mukana kuti vange vachipinda musarudzo.
Kubato redu vechidiki vari kupiwa sarudzo, madzimai vari kupiwa sarudzo. Tiri kuedza kuti tifambirane nebombiro remutemo kuti rinotii nekuti bombiro remutemo ndomutemo mukuru unotonga nyika ino. Saka naizvozvo ndinonzwa kufara chaizvo ndichiona kubato kwandakamirira kuPeople's Democratic Party PDP inotungamirirwa navatindaibiti ichigona kukwanisa izvozvo kasarudzwa takagona kuita mumasitiwo mashoma anogona kuwana vachati vachamirira mumasarudzo dzavatongerwa nyika gore rinouya takagona kuti tiedze kuti tienzanise pamadzimai nevechidiki kuti vakwanisewo kupinda musarudzo idzodzo. Nekuti kana tichiona kuti muona matongerwo enyika tikutarisa mabumbiro remutemo kuti riri kuti bumbiro remutemo riri kutaura 50-50 gender representation kuenzaniswa kwevarume nemadzimai mukati mematongerwo enyika nevechidiki zvakare. And izvozvo ndiri kuzoona zvichiitika mukati mebato randakamirira.
Aha, zviya uchange uchikwikwidza kune ipi constituency, Linda?
Muharare Central.
Harare Central. Ko akabata chinzvimbo ichi pari zvino ndiani?
Ndivasisai vari kubato reMDC.
Aha. Okay, please do stay on the line, Linda. Ngulinda Masarira Law. Eoza ancintisa ARR Central MLA ibandla likamnumzana Tendayibiti ibandla le-PDP. Okwamanje isihlalo lesi sikumnumzana Zwishwayi oyibandla le-MDCT. uyakhuluma ke uLinda uthi sokuyisikhathi sokubana abasakhulayo bangene kuhlelo ngobunengi. Uyatsho njalo ukuthi ibandla lakhe likhanya lizimisele mpela ukuphakamisa abasakhulayo kanye labesifazana. Bazabapha ke amathuba okubana bancintise labo kukhetho, bakhone ukungena edale lephalamende, bakhone ukungena njalo la kumakhansili. Enda joining me now is Itai Machakaire. Remember we heard him earlier, but his phone dropped off. Mr. Machakaire, welcome again on Studio 7.
Welcome, thank you.
Yeah, you were saying earlier that you were expressing skepticism about independent candidates. Can you proceed? Why are you so skeptical?
Yeah, the democratic space in Zimbabwe is very small. It does not need this independent, that independent, this. We needed a united force to fight against ZANU-PF. We want to avoid vote splitting. That's why, as Zimbabwe Azoka, we advocate for a grand coalition. We agree that young people should contest. We agree that women should contest, but not as independent. As independent candidates, let's come together. Let's be one force and fight this dictator out one and for all come 2018. Because if we enter this election divided, even the Bible says a house divided against itself cannot stand. An opposition divided against itself cannot stand. We need a unit of purpose. Our enemy is Robert Mugabe and ZANU-PF, not anyone in the opposition. So I don't think it serves any good purpose for anyone or someone to come and say, I want to contest as an independent. Or it doesn't make much sense, though.
That's Mr. Itai Machakaire there, uti yena ama independent candidates aya splitter ama votes. Vimbai, you are back on the line. What's your take on what Mr. Machakaire is saying there, that you guys are splitting the vote? There is no place for independent candidates in Zimbabwe.
Well, that's certainly his opinion, and he's entitled to it. And unfortunately, at this stage, we are not going to be suddenly swallowed into the earth, because we are here and we are independent. And I personally, I'll speak for myself, for Bulawayo South. As an independent candidate, I chose to be that because I believe that my constituency needed that, because you have to realize, yes, I agree with him that our greatest enemy is Robert Mugabe and ZANU-PF, because all we want is change. But in my constituency, MDC has had Teddy Cross in this constituency, who certainly has done well for the constituency. We applaud him for the work he has done. But he has been running the constituency for 20 years, and he's 78, he's going to turn 80 if he does win the next election, which he won't because I'm running. He will turn 80 in the seat. And we are here, and we as a young people, as a young generation, are saying we want new ideas. So if the opposition knew and respected the fact that us young people want our new ideas to be implemented in our nation or in the building of the new Zimbabwe, why have they not had somebody younger in our constituency? Yes, he has done well, but why do we just have to hold on to MDC and saying, oh, MDC, Ndoba Bato Redu, you know, we cannot go against it when they are not doing anything that incorporates us as young people. Because we want to lead. We are not the future. We are the people of today. We want to be the leaders of today. So I that's his opinion. He can run with that. But unfortunately, I stand here to disagree with him regarding independent candidates.
Ngezinye indlela Vimbai uthi wena sesisithi isikhathi amabandla la evalela abasakhulayo phandle yikho ukubone kulokuhlakanipha ukuthi ungene kulolu khetho olilungele izimele
kakhulu because I want to stand here and believe that if I had gone into MDC 3 months ago or 1 year ago, I certainly would not have been chosen to be one of those to run for Bulawayo South. Because Bulawayo South has had an economist run it, has had an economist in the seat, and they would not have seen it suit for Vimbai to run because maybe they feel she's not adequate enough. But I believe I'm adequate enough. Why do I have to wait for somebody or a party to say, oh, yes, you are adequate? The requirement for anybody to run for office in Zimbabwe is, number one, that you're a Zimbabwean citizen. Number two, that you're over the age of 21. So when limitations come from other parties or other people who say, no, you're not adequate enough, then I stand and I say, I'm adequate enough. I know I'm adequate enough, and this is my constituency. This is my home, and I know what we want for it. So, yes, definitely, I saw it suits for me to run as independent.
Uh-huh. When your phone cut, Vimbai, I was still talking to you about the issue of tribalism. I was reminding you that, you know, a couple of months ago, I raised the issue of Zimbabwe being a very tribalistic nation on the show. And you were very, you know, doubtful about that as a fact. Would you say you've changed your mind now after, you know, these comments about people who are saying, you know, get out of Bulawayo and go to Masvingo, wherever else? Because they are saying you bear a Shona name and a Shona surname.
Well, I must say that when you spoke to me regarding the tribal issues, I said to you that unfortunately for me it's very difficult because I certainly cannot say that I experienced it because I belong to both tribes. My mother is Ndebele and my father speaks Shona. My father is actually Lemba from Berengwa. So we speak Shona, yes, but at the end of the day I have been exposed to both tribes, and I have always been in a situation where I fit properly in any tribe with no question marks. So now that I am reading all these comments regarding me going back to where I'm coming from, I sit here and I think, oh, okay, they can go ahead and write that. No one is going to displace me from where I grew up. I grew up in Bulawayo. This is my constituency, and I'm going to run for it. If it was a question of going back where I'm coming from, why was I not sent back where I'm coming from in 1988 when we moved into Bulawayo? Why was that not a requirement of, okay, you're coming to Bulawayo, where were you born? You were born in Masvingo General Hospital. I would certainly say that I didn't have any control on where my mother's waters had to break, and they broke when she was in Masvingo, and she had to get into a hospital in Masvingo. So if people believe that I should go back to where I'm coming from, oh, they can go ahead and write comments. They can go ahead and say what they've got to say, but I'm not going anyway because this is my home. May I say that? May I say that? Ebantwini bonke bazokhuluma isiNdebele njalo. Ibizo lami yebo nguVimbai Shemshaburi. Kodwa angisoze ngiye ndawo. Ngizarana lapha koBulawayo. Ngoba kulapha kusekhaya lami. Angisoze ngiye kwenye indawo. ngizohlala khona lapha ngoBulawayo. Nxa abantu beza decide ukuthi bazabhala ukuthi bimba ihamba, hayi angisoze ngiyendawo mina. Ukuthi ngihambe lapho umama ahelelwa khona, hayi. I'm going to be quite frank about it. They can, the tribal issues may be raised and people may.
There she goes again. Ifoni kaBimba isiqumile njalo, but ubechasisa lapho ukuthi kulabo abathi kamelanga ncintise koBulawayo ngoba ulishona bengaya kumbe ngapi, yena kayindawo ngoba ngomuntu wakoBulawayo wakhulela khona eBulawayo South. Vimbai ishe mushwaburanga achitaura nenya tribalism. Kune avo vari kuti hafani rikunge achikwikwiza muBulawayo South nekuti baba bake kana kuti akaberekerwa kumasvingo. Uyezve anonzi Vimbai ishe mushwaburi zita rake nderechishona, uyezve mutupo wake ari kuti haiwa hazvibvira pana kwandiri kuenda, ndichakwikwidza chete kuBulawayo ikoko. Linda and Mr. Machakare, please do stay on the line. Ndimbotora mtereri munyaradzi kumasvingo. Makadi mukoma wangu. Aiwa tiri kufara. Kuri sei kumasvingo uko? Unfortunately, we have lost that caller there again. Munyaradzi, he was calling from Masvingo. Anga achifona ari kumasvingo. Timbo verenga ma comments ari kutumirwa nevatereri pa Facebook yedu ye VOA Shona. Mkoma Thomas Muchenje anzi pakanaka chose kuti vechidiki vapinde mupolitics uye vagoregister vazokwanisa kuvhota, nekuti tisu takawanda also average iri below 45 years ndiyo yanyanya kutambura. Kozouya mukoma tichaona makosa maroveke. Anzi ini ndinoda kuziva kuti toregista mwedzi upi. Mukoma tichaona izvo minduro hatisati tava nayo, nekuti commission ye inona nezvesarudzo Zimbabwe Electoral Commission haisati yatara zuva rekuregister. Tava na mukoma manyangadza zvekare mutereri wedu vari kumasvingo. Vamanyangadzi makadi? Aiwa takasimba. Kuri sei kumasvingo uku?
Kumasvingo kuri hai zvako.
Aha, pinda mapina muchirongwa tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ya, pfungwa dzinadi nadzo kapa pane chidiki vanoti tova kufungidza takazvindirira tega. Ya, ndo poinda nokutaurira vechidiki vose vakaterera.
Taurai vakaterera.
Zvinoitika nezvokudaiwo ka vechidiki. Vanofange vane bhara rimwe chete rokuziva kuti kana vane zvavanoda zvichemo zvavo zvikagadzirisi iye zvine izvi nehurumende iripo izvizvizvi, handizi vanofanira kutarisa kuti rit kuti zvichemo zvenu zvigadzirisiwe. Mumwe munhu uri padhuze wotogoza tikamutsigira unogoza kuti aenda kune hurumende iripo ndoupi, voenda ikoko kwete kupatsanura. Ozi kana wechidiki akaendapo woti ingateuzvimirira ndogaranditemo changu hoyo, wototanga watodisturba situation inoita kuti munhu wose agare zvakanaka. Saka vanofanira kutarisa kuti uri padhuze unokwanisa kuti tikamusapota munhu iyeye, unokwanisa kutibetsera kuti tiite zvichimo zvedu zvihwikwe, tigadzise upenyu unowa ndoupi, haia womanyira ikoko. Nokuti bevetamwe vanenge vachiti uno azvimirirawo gadzo kunotambura zvakati, uyo wazvimirirawo gadzo kunotambura zvakati, vanenge vachipa simba kuno uya unenge achivatambudza uya kuti aramba kasimba bhodi uya unenge achivaudzakanzi vabetsera, vanenge vachimutorera mavhoti vachimupazura pazura, waona mai. Saka vanofanira kutarisa voona voongorora kuti ano munhu unokwanisa kuti timutsigire adzite zvoita kuti tinetike ndoupi, votsigira here ozakakazvimirirawo gona kupfatira kuita chidai mahara, but problem yake haipireni.
Aiwa tinotenda mukoma manyangazi nekupinda muchirongwa.
Ndokudai.
We also have a message from Mzobanzi Ncube who says it's very myopic and backwards to judge someone by a mere surname to run for office in Zimbabwe. People run under a constituency because of the love of that area and to make it better and better. Ndi dzoke kwamuri muzvari masarira ndisati ndaenda kuna vamachakaire. Nde zvipi zvinhu zvamuchatanga kugadzirisa muconstituency menyu kana kuti zvakakoshesa zvamunoda kugadzirisa muconstituency menyu mukahwina sarudzo?
And tinoda kuti tionesane kuti kupinda kwangu musarudzo nyaya kuti ndakaona kuti tine matambudziko akawanda sevana veZimbabwe, kwete sevana vari kurarama vari mukati menzvimbo yaRaisenjau. Tinoongorora kuti drug abuse is on the increase, joblessness is nearly at 95%. We've got a lot of young children, young girls getting married at a very early age. And tine vana vari kusubjectwa kuma situations asingaite because of poverty and destitution. Go to Epworth, go to Mageto. Zvinooneka zvogwadza, handiti. But kuti the current legislators vari kuitei kuti upenyu hwevana ava hugone kugadzirika? Hapana. Saka ini Salinda Sungirai Masarira, semunhu ane chido nevanhu, semunhu aimbomiririra kodzero dzevashandi, nanhasi nchingodzimiririra chero ndakadzingwa, ndichizonzi handichazodzimiririri nevo ndakadzingwa basa. Tiri kuti nyika inofanira kushanda zvakanaka, ichibhadhara vashandi nenguva, ichivapa kodzero dzavo dzakakwanira, isingavambunikidzi. Asi dambudziko ratinaro randichataura zvakare, chero ndichiziva kuti vebato iroro vachandituka, nderekuti MDCT was formed on a labor basis and failed to live up to the expectation of supporting the labor movement. Takatambura sevashandi, tikasvika pakunodzingwa sevashandi, tichiti takamira nebato ronzi MDC. Nanhasi vazhinji vedu, including me, handina basa. Ndikazotaura ndichipikisa bato iroro, ndonzi ndave ZANU. I am not ZANU and I will never support ZANU, but what we are saying is ngatimirei sevanhu nyika yose tichitsvaga kodzero dzevanhu dzinoita kuti vanhu vararame zvakanaka. Ndodambudziko ratinaro mukati menyika yedu, yekuti hatichasina chinonzi ubuntu, hatichanzwisisi nyaya dzekodzero. Vanhu vakunzwisisa kodzero dzematumbu avo, pachirungu tinoti self aggrandizement. Ndodambudziko ratinaro. Vashandi vari kutambura, vari kumukira vachienda kumabasa vasingahori, vakada kusimudza musoro vorohwa nomupinyi webadza kuti nyarara. Tinosvika rini tichirarama munyika yakadai? Tichirarama munyika yatinoti opposition ikuru ndo iri kufanwa kuti igadzimise dambudziko revashandi ichivasendeka zvakare. Handitaure nevo ndinopikisa MDCT, panze kuti MDCT yakazvarwa nevashandi, ngaimirire kodzero dzevashandi, irambe iri the labor party that it was from inception. And anyone who opposes my opinion ari kutoopozawo progress yenyika, nekuti vashandi vavashoma. Ngatikwanisei kutigadzise nyika yedu pamwe chete, takabatana tisingarwisani. tisinga tukane tisinga shorano nekuti ramangwana redu ndora kakosha ramangwana revana vedu ndora kakosha kweta ramangwana remunhu mwe chete kana vashomanana vari kutsvaga kodzera ndoo mashoko angu.
Siyabonga Linda, please do stay on the line. Uyachasisa ke lapho Linda ngaza kwenza ku constituency yakhe ukuthuthukisa impilo kaZulu alubana ethe wanqoba kukhetho oluzayo. Uyasola ke njalo i-mentality lesiyibonayo esikhathini esiningi ku opposition circles ukuthi nxa ungumuntu oku opposition ungasola ubaba uTsvangirai kumbe ibandla le MDCT sokuthiwa ungumuntu wezano. Hayibo, asikuchiyeni lokho bantu bakithi. I-democracy kayisebenzi njalo. We can be a democracy, we can be a nation of various political oppositions, but without you know, casting aspersions on each other or branding each other falsely for that matter. ZANU PF agents. Ngithathe umlaleli Timbotora Mtereri mkoma Justin ku South Africa. Makadi mkoma Justin.
Hayi, ngiyaphila mfowethu, kunjani kuwe mfowethu?
Hayi, siyaphila, unjani eMzansi?
Mzansi mfowethu, ungathi uzobhetha kungathi kudala.
Yindaba.
Mfowethu, indaba zakamu, yebe nimashabalezi, ziyasithusa amathumbu, hey, agcwele umoya kwamanje.
Luyabhetha lo muntu lo.
Hayi, ngiyazi mfowethu, bengicela nje ukuphawula kancane ngendaba ekhulunywa nabo sisi bami la bayi-2.
Qhubeka ba.
Yazi, especially uWimpayi, ngiyambona nje phela ukuthi uqinisile. Yazi, usisi uWimpayi makachubeke ngalento ayenzayo. Ngoba yazi opposition laba kukhona okunye nje baku bangakwenzi kahle ukushiya abantu babancane phandle, uyayibona into injalo. So manje yazi uma bayenze kanjalo, yazi sibuyisele emuva ngakhona, kumele bavule ama-constitutions amaningi ukuthi abantu bakwazi ukubhalisa, bakwazi ukukhipha impawu zabo, abantu abancane, uyayibona into ezinjalo mfowethu.
Hayi, ngiyayithola ba.
So manje yazi ngempela, yazi ma ngabe nje kukhona izinto zokuthi abantu abancane bayabhalisa kulawo macembu aphikisayo like bo-MDCT nabo lawobabithi lawa bekuyoba kungcola kakhulu mpela. Siyathole laba beze iso zenu zithini bangamani nje bavalelayo ngaphandle mpeli. Yazi laba sitiyabonga and banesibindi si-right kakhulu and I'm very proud, especially noWimpayi. Yazi ngithi kuPaul futhi kancane kuleyo ndaba yokuthi kumele uWimpayi abuyele emashingo lapho adabuka khona. Kodwa yazi makuphele mani, yazi amazibamba amahle makuphele impela, sibe sibambane, sibe silise indlovu lena isihluphayo emzini. Yebo, masibambane sibe munye ukuthi umuntu umndebele umshona, yazi makuphele impela ngoba manje isikalo sethu sisodwa nje kuphela.
Hayi, ibeka kuhle ba.
Uyabona, akuyabonga ngokuba lethi la ngothi imbiza zisho ukutawula ukuthi zini zinokosha jazo zwito na wani mazitetai. Kawashinge and kana wale wana mkoma tangira wana mkoma biti gawape mkana kune wana wadiki ni wakuru ni wakupa bitu h kuitila kuti zini sambile mbele kekuti wakura wa h wakomani tatambu zika wakomani.
Aha, ai wati no tenda mkoma Justin nekupina muchirongwa ndi November vakaterera vana abiti vacha na vana Tsvangirai.
Aiwa, ndinotenda mkoma Jonga nani mumusimbe naikoko kunokoma kuno ku South Africa mkoma. Otherwise ndini tambo togona kunge ndichiripirwa chamboko kokunga kupala chiri kudhara chaiko.
Aha, mkoma Jonga mkoma wangu, ini ndiri munin'ina wacho.
Oh, okay, well, the camera is there, but in the end, she put there as Angupa.
Justin Law is Chayela Egwele South Africa. Mkoma machaka iremo chiri parunare.
Siripo.
Aha, bariko taura vanhu muri kunzwa vaya kuluma tasarirwa ne 5 minutes. Ndinoziva chirongwa chenyu chekukurudzira vechidiki kuti vange vachivhota chiri kuenderera mberi. Ndirikupai mukana zvekare taurai navo.
Right, tirikuti kwese kwese Zimbabwe kwetiri handei tinonyoresa kuvhota. Kana tanyoresa kuvhota, ngatitaurei izwi rimwe chete. Opposition ndofunga maopposition ari muZimbabwe awanda chaizvo, pamwe akusvika kuma 60. Hatiregerei kunyombana, handipo petinofanira kumbotaurirana zvakashata kana kuti kudii kudii kudii. Mhandu yedu ndimugabe nezano, saka hatitangeita taburitsa mhandu iyi, taibvisa peiri apa tozogadzirisa musha wedu zvoita zvakanaka. Saka tikati tiri kuda kuti titiwadiki ngavanyorese kuvhota panguva imwe chete. Mapata chezvematongerwo enyika ari kupikisa, ari kushoropodzana. Tinoramba takapa ZANU PF mukana. Saka ndiri kuti wechidiki, handei tinonyoresa kuvhota. Uyezve kwikwidzai muine mapato, muri mumapato kwete muri maindependent. Mazwi enyu ngaanzwikwe. Itai mheremhere kana muri kuMDCT, kana muri kuPDP, kana muri kuRDZ, kana muri kupi muri kupi. Itai mheremhere muri iko. Munzwikwe muri mumapato. Isusu seZimbabwe yadzoka tobva tati mapato acho ngaabatane, aite chirwirangwe. Tibvise ZANU PF, tibvise mugabe. Ndozve tiri kunyanya kunyatsokukurudzira izvozvo. Wechidiki munonzwikwa. Ende kana waita coalition yetiri kukurudzira seZimbabwe yadzoka, tobva tati gamuchirai wechidiki mucoalition imomo, watendere kukukidza mumaMP, mumakanzera, watenderei. Zviite zvakanaka, torai madzimai akawanda muvaise muzvigaro zvepamusoro vatungamiri. Ndozve tinokurudzira izvozvo.
Tinopokana
semaopposition political parties. Hapana opposition yati yatonga kubva 1980 yetingati akambotonga uyo akakundikana. Engangoripo panyanga ndiMugabe. Saka ndiye uye ega nenyaya dzese dziri kuitika. Haasi changira, haasi biti, haasana, haasani. NdiMugabe neZANU PF.
Aha, thank you, Dem Kuma Machakaire. Linda, you have 30 seconds. Give us your last word.
My last word is saying whoever has been in the government of national unity is not our person. I mean, in a position of influence, because we are suffering as a younger generation, and we need order. We need to get to a position where we start resuscitating our economy. And is our decision the right stance for us to resuscitate the economy of Zimbabwe? That is my position.
Mm-hmm.
I think we have to move from the position of politics of personalities to politics of capabilities.
Uh-huh.
And that is what every single person should start thinking about.
Uh-huh. Thank you, Bey. Sorry, Linda. Time yangu, Linda. I'm sorry there. And my last word goes to Save. Save, makanga matanga mushe. Lalikale kuhle, labo chamisa, ojongwe, labo msegiwa. Please continue sifuna abasakhulayo abaningi kubandla khonapho babe ngamalunga edalele parliamente. Kwaneleke okwalamhlanje. Thank you Vimba Ishem Shwabore, Linda Masarira and Itai Machakaire. Good evening Zimbabwe, and let's make another date next Tuesday here on Studio 7. Good night again.